Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zambia yomhangarira Zimbabwe kusadhaki neAfrican Union mushure memashoko ainoti ndeyekuisvokosva akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita navaVladimir Putin mutungamiri wekuRussia.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Mutori wenhau weStudio 7 Lucia Sini aradzikwa nhasi muHarare. Nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakasungwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa dzodzoserwa mutirongo zvakare kusvika svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vaMulambo Haimbe vaudza dare reparamende ravo kuti vakumbira veSADC neAfrican Union kuti vapindire pakusvokoshwa kwavanoti kwakaitwa nyika yavo neZimbabwe nekuda kwemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vaiita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin musi wa6 mwedzi uno. VaMnangagwa vakabuda pavhidhiyo vachiudza vaPutin kuti vaida rutsigiro rwavo sezvo Zambia yave kukonzera kusagadzikana muZimbabwe nekuda kwekudyidzana zvakanyanya neAmerica. Asi Zambia inoti inoda kuwirirana nenyika dzose kusanganisira iyo Zimbabwe, America neRussia yacho. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zambia yati yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo yerusununguko uye ikatokurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa ivo vaMnangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Zambia zvayaita yaratidzawo kuti vanonzwisisa machannels ekuadresa magrievances kana kupokana nedzimwe nyika. I think kubva pakutanga pakataura President Emerson vaina vaPutin zvavakataura, Zambia yakati aiwa ticharesponda nenzira dzakafanira, and ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti nyaya idzodzi dziadreswe. Ndinyatsonzwisisi zvangu kuti sei hurumende yeZimbabwe yaramba yakatsimbirirana neZambia kunge vari kuda kutsvaga kurwisana neZambia kana kupopotedzana neZambia.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitwa neSADC neAfrican Union?
Chatinofungidzira uchofanira kuzoitika ndechekuti SADC neAU zvinofanirawo kuratidza kuti zvine mazino zvinokwanisa kuadresa machallenges anenge achisesana nedzimwe nyika, sezvakaita izvozvo zvokuti tension yacho yaramba ichingokura ichingokura. Hazvidi kudaro kuvavakidzani, ndosaka ndichifungidzira kuti Zambia zvayaita zvakanaka pane kuti irambe ichivaitewo zviri kuita Zimbabwe yotangawo kungopopota nekwairi. Ndofungidzira machannels avashandisa machannels akanaka. Challenge inozongouya ndeyekuti SADC ine mamekanizimu here kuti vamunangagwa pavanenge vachicheya SADC vasazoinda fierce.
Asi tichitarisawo izvo zviri kuitwa neZimbabwe, yaisangofanira kungokumbira ruregerero here panyaya iyi kuti nyaya iipere? Nekuti vanenge vari kuti pakangovhiyiwa chidembo paruzhinji, nyaya iyi yaifanira kutaurwa pasina vatori venhau.
Tofungidzira kuti kubva mumaonero edu edu muoparetero unoita nyika yeZimbabwe, I think ritori dambudziko rekuti zvinotaridza kuti vanotonga kuZimbabwe vakazara nechimwe chimbindi ndoga chekuti hatiudzwi zvekuita.
Nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri, vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO, vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Yasini, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Hama, shamwari nevezvematongerwo enyika vapa uchapupu hwekubata basa nemazvo kwaaiita. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vatsanangura mushakabvu semunhu aive neushingi, rudo achigona basa rake, uye wakadzidzisa vechidiki vakawanda kuita basa rekutapa nhau munyika. Mutungamiri wesangano rinomira vatapi venhau vechidiki munyika reYoung Journalists Association of Zimbabwe, Valeopold Munende, vaudza gungano parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Lucy.
Zvekuti story yaizo kuti yabuda mangwana iwo nouchidada asino uchizovati hai half job yakaitwa ne nasinas.
Mutapi wenhau zvakare aive shamwari yaLucy, Sofia Mapuranga, ati mufi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera asiya.
Mukadzi yanga akashinga mubasa rake. Mukadzi uyu anga ari focused in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learnt a lot from Lucy. Kana wanga uri munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasara kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it.
Vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengeta naTilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo, iyo vatsanangura semunhu aita basa rake nemazvo kubvira kuZBC. Tilda ati,
tinongotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindustry yejournalism. Ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire.
Masangano anomira vatapi venhau munyika anoti ZUJ, MISA neMedia Center atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori. Mukuru weMISA Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy.
Ini tariro yangu ndeyekuti deta chiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Vaimbo vemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita.
Mhuri yekwaLucy zivai kuti isu tiriona gamba, isu tiri kurespekta legacy, isu tinomusaluta, tinomuselebreta. We give her the assurance kuti comrade Lucy, a veteran journalist, ziva kuti isu hatizodududzi. We are going to finish the unfinished business of democratizing Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato reLabour Economic African Democrats, Amai Linda Masarira. Mushakabvu asiya vana vaviri. Vakuru venhepfenyuro yeStudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nhepfenyuro iyi kubva muna 2008. Ndaka mira Studio 7 Marare, Dini Godwin Mangoja.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Johnson Timber ne vamwe vebato ravo vanodarika makumi manomwe vakasungwa nemusi wesvondo vacharamba vari mutirongo kusvika svondo rinouya sezvo pasati papiwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa ava vaida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare. Asi mapurisa akabva asvika pamba apa ndokutanga kuvarova zvakaipisisa achiti vaironga kuratidzira. Vebato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance rinotungamirirwa namai Elizabeth Valerio nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International vashora zvikuru kusungwa kwevanopikisa ava vachiti kuvambunyikidza. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Vachisvitsira kange vati nhasi vachaunza vamwe vafakazi vaviri vachange vachipa humbowo wekuti sine mhaka yei vachiti vasungwa vasavana bhee. Asi nhasi vatadza kuunza vachisvitsi vaya zvinova zvazokonzera kuti tienderere mberi tichipawo nyaya yedu tichipawo humbowo hwedu wekuti sine mhaka yei vasungwa vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi ipanyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete?
Mapetabishinzo ose aitwa dare richapa mutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya. Zvinova zvinoreva kuti weekend yose vaJohnson Timber pamwe chete nevakasungwa vakasungwa navo musi wesvondo yapfuura iyo vacharamba vari muremand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here? Zviri kufamba sei?
Nezuro dare rakapa mutongo kana kuti order yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudare tingavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bail asi vakapiwa mukana wekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo. Saka hazvigoni kuti varapwe vari kuremand prison, hazvigoni kuti varapwe vari muchizarira. Asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vane vari pasi prison service.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu tine hurongwa munyaya kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.
Rimwe gweta renhengo dzeCCC dziri muusungwa vaAgents Gumbo vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru zvina vanonzi vanofa muKenya gore rega rega nekuda kwekurumwa nenyoka, uye vamwe zviuru zvinomwe vanoguma vaoma mutezo nekuda kwekuparadzwa kwemasango vanhu vachivaka dzimba, kurima kana kushandukawo kwemamiriro ekunze. Nyoka dzakawanda dzinonzi dzave kupinda mudzimba dzevanhu. Panonzi pane kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Israel iri kukanda zvombo kubva mungarava dzehondo, motokari nendege dzehondo. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu gumi nevaviri vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vamwe varimi vari kuchema chema kuti nyaya yeuori zvikuru muzvirongwa zvehurumende zvinenge zvakanangana nekuvasimudzira iri kuvadzosera kumashure zvakanyanya zvopa kuti varambe vachinonga svosve nemuromo. Semuenzaniso, pane chirongwa chemari inoda kusvika mamiriyoni makumi masere nemasere kana kuti 88 million United States dollars yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekupa varombo kumaruva mbudzi kana kuti Presidential Gold Scheme isina kufambiswa zvakanaka. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekumhondorongezi vaNaison Chivavaya vari kuchema chemawo kuti havasikunzwisa kuti sei vari kunzi vabhadhare zvakare imwe mari inosvika madhora 14 ekuamerica kana vachida kupiwa gotora rembudzi.
Mbudzi takapiwa asi tikanzi tibhadhare mari inoita 14 US dollars yekuchengetedza mbudzi yehono yatisingazive kuti iri kuenda kuti, nekuti programu iyi ndeya president.
Mambo Chundu vaEbo Chundu vanoti
kudokuninyemara hatina mari machi, saka hakuna kuva station hatatakwanisa kuwana kuti tirehe mari dzacho dzinodiwa dzii. Saka vanhu tiriungosanganisawo mbudzi dzodzodzo dzinobereka nembudzi dzakanaka tutamagosini dzakanaka.
Vakapiwa basa rekutenga mbudzi idzi inhengo yezanupf central committee vamike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu. Asi mumashoko kuvatori venhau, komisheni inoona nezveuori yezimbabwe anti-corruption commission inoti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti US$40 million yakapiwa vaviri ava yakashandiswa kutenga mbudzi shoma shoma, imwe yakawanda ikatengeswa dzimba nemotokari pachiitwa zveori. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira varimi vekumamisha vakwegura shirikadzi vakaremara nenherera uye vaifanirwa kupiwa mbudzi dzinodarika zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 632,000. Chirongwa ichi chakaparurwa navamunangagwa mbune kuchipinge muna 2022 vachivimbisa kuti maruva ose zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 aizopiwa sheshe gumi nenomwe uye hono imwe chete. Mbudzi idzi dzaizotenderera mumusha sezvo painongoita mbudzana inobva yaendeswa kune imwe mhuri. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelyn Ndoro vanoti havasi kufara neuwandu hwembudzi dzavakapiwa.
Yado second year running na last year dzakangoya zvi40 dzakapiwa pakaitwa presidential rally uko, saka hatina mafigures, hatingoshanda neraud figure yekuti 6,000 that we don't know when they will come.
Amai Ndoro vanoti mumwe aiva pambudzi ndiva Chimombe.
Ini handizi tenge kapuwa nikontract dzenyu vana, one of them was Chimombe but handizi kuti yakanga iri kampani ipi yange yakapiwa. Makontract akaitwa neministry.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoti havazive kuti vanhu vakapiwa mbudzi vangani chaizvo, asi kune vashoma shoma vakawana mbudzi idzi vakaita saMai Sibongile Wata vekumakonde kumashonaland west vanoti chirongwa ichi chichavabatsira.
Chirongwa ichi chembudzi chakanakira kuti madzimai ekumaruwa anokwanisa kuzvimiririra because you understand kuti upenyu hwekumaruwa huri pakurima nepakupfuwa kwezvinosanganisira izeni pakuhuku doro idzo mbudzi dzichisvika kuizeni mombe.
Amai Wata vanoti nyaya yekuti mbudzi ikabereka yopiwa mumwe inosimudzira vanhu vakawanda. Mumwe mugari wekukariba muzvari Hezo Jonasi vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumadzimai anowanzosiyiwa mumabasa ebudiriro munyika.
Vamwe vakadzi vazhinji vangasingagoni kana kuzvishandira, asi apa unoda kweprogiramu yatakapiwa projekti tikuona kunge ichasimudzira madzimai akachiwana.
Hurumende yaitiwo dzimba mazana matatu dzakapiwa mbudzi kumatebereland north nesouth, asi nyaya yehori iri kukanganisa zvirongwa zvekusimudzira varimi zvakaita sepfumvudza nechecommand agriculture. Bazi rezvemari rinonzi rakarasikirwa nemabhiriyoni matatu nekuda kwechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee inoti pari zvino pane vatambi vemitambo yakasiyana-siyana vashanu vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi eOlympic Games ari kuitirwa kuParis kuFrance mwedzi unouya. Vatambi vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya pari zvino vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Tapiwa Makarau, Rutendo Nyahora naMakanaka Ishe Charamba, Steve Cox anoita zverowing. Mukoziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamira chikwata ichi kumitambo iyi varingisai mapondera.
Pari zvino vatambi vedu vakwanisa kuti vainge vachienda kumaolympics vashanu. Tine one marathon anonzi Isaac Mpofu, murume anomhanya malong distance aya atinoti mamarathon. Koita anoita zvemabots zvezvikepe anonzi Stephen Cox, uyo anova akakwalifaya. Tozoitawo futi zvakare vanoita zvekumhanya izvi tingati masport seed muma200 meters. Kune mukomana aripo akakwalifaya pakare ipapo, uyezve tinewo mutikana mumwe chete marathona Nyahora anova iye achange achienda akamirira vamhanyi vechidzimai akakwalifaya kunge achienda. All in all pari zvino tine atingati masportsperson vashanu vakakwanisa kunge vachivarinomirira Zimbabwe. Tichiri kutarisira kuti pane vamwe vachauya kubva kusini, hasati yapedza sini iri kupedza iyo musi wa24 June. Saka tichiri kutarisira kuti pane vamwe vaviri vatatu vachange vachigena chikwata chedu ichi.
Chikwata chezimbabwe chichasimuka rini kubva kuZimbabwe makananga iko kuFrance?
Maasumukiro edu anoti siyanei zvichienderana nekuti makombetishen akamira zvakadini. Inini chemutungamiriri ndichatanga kuenda naadministrator tofanwa kusvika kumusi wa18 July, ndoba tinota tirenge tasvika. Zvino vamwe vedu ava vatange vamwe vari kutofanwa kugadzirira magengi ari kugermany, vatange bva kugermany ikoko vakananga kuParis, vari munewo muZimbabwe vatange vachisimukawo vachiuya zvichingodaro zvichidaro. Zvinenge zvichingoenda nekuti makombetishen avo ari kuitwa papi akamira zvakaita sezvo.
Makwikwi aya akareba zvakamira see.
Makwikwa aya achaita iwo kubva musi tichatanga kuti makwikwa aya achatanga kubva musi wa19 kusvika musi wa12 August ndokureba kwakaita. Asi pane akasiyana-siyana anenge achiitika pamakwikwa aya pamhande nemhande dzakasiyana.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe chichaenda kumakwikwi maOlympics kuParis varingisai mapondera vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndisiri maswera sei? Aiwa inda swera zvangu. Ndirimo muno muZimbabwe zvangu. Inini ngada kutaura panyaya yekuti avari kudzi vakaita huri vakutsvagwa ne anti-corruption ana Chivhayo naana Nhinga. Idzi nyaya dzadziende kumberi idzi.
Pastudio 7 muri seiko? Muri sei? Zvidaitwa naChivhayo hazvina kunaka. Chivhayo asati daro vedu vechuwa 40 million vakomana dei yakaiswa muzvipatara vakomana. Vanhu vasadaro, vanhu vezanopiefu vanoitireko kudaro vakomana? Hei, mutiudziro MP wekusanyati uko kuti kambamura kuti network vedu we. Asadaro kambamura vakomana.
Pastudio 7 makadiko anajonga makadiko? Ndine zvivhundu mbondinetsawoini panyaya yemapurofeti emuZimbabwe. Ini ndine mumwe wevatsigiri vezanupiefu vati zvimwe zvacho zvakuitwa nemapurofesa edu munyika medu ka zvimwe zvacho hazvizoiti, zvakunyadzisa. Ndakabatikana chaizvo namai avo mai vechikuru vachinzi varohwa nemapurisa. Mapurisa emunyika medu hasisina respect. Ndakaonzwa kubatikana ndiri mumwe mutsigiri zvangu wezano, asi zvimwe zvakuitika munyika medu zvakunyadzisa. Ndine mai chigaba zvangu ndiri pano pagoko apa.
Masoja nemapurisa akaramba akapeta maoko achitengwa nemari, hakuna kwatinoenda senyika. Dai masoja apepuka, mapurisa aremekedza zvido zvevanhu, vanotungamirira mapurisa nevanotungamirira masoja vanofanirwa kuvhurika kumeso. Vasatevedza zvido zvemunhu wani, avo vejudiciary ngavaremekedze kodzero dzevanhu. Mutemo usingatariswi kuti wabuda muimba ipi. Tarirai zviri kuitika kuSouth Africa, zvinodadisa. Uye ikonomi yavo muchaona ichikwira, kwete zvekungotaura kuti nyika yedu ikonomi yedu iri kukwira kana kuzvitutumadza. nekushandisa masimba emasoja kana kuti mapurisa zveikonomish kugadzirisa ikonomi hazvidi naro zvinoda kugara pamwe chete kwete zvehutororo hazvinyukuri nyika mukanwa mamupere.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weR&B Zim Dancehall Kudzai Sigauke anozikanwa neremagitare rekuti Sisianti. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Sisianti.
Ndakatanga zvemagitare in 2012.
Ah, 2012 wanga uchiri mudiki iwe. Vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vangu from day one brandichiri mudiki, brandichiri ka 2-year-old say. They knew kuti this is what I wanted to do because ndaigara ndichimboti mama, daddy, one day ndichaita munhu mukuru. So yeah, the day came kuti ndite music yacho na vakangondipoma blessings avo and they've been supportive ever since.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Hey, vanhu vari kufarira the new song Need Your Loving that I just released. Vari kuifarira zvekuti and I'm so blessed right now. I am so grateful. We let you get down, 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 down.
Matambudziko aunosangana nawo ndeapi?
My challenges that I've been facing are mostly financial. Vision yandinayo inoda a bit of big. So that's been my challenge, but I'm getting there slowly getting there.
Ko vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata, they can find me on social media, Facebook, Instagram or TikTok at @CCYanti6. Alternatively, vanogona kunditumira an email ccyanti6@gmail.com.
Was a Friday, chimbotipa kanzwisa kadikidiki.
Okay, so this is a single, inonzi Need Your Loving.
Oh, I need your loving. I just gotta have your loving, my baby. Oh, I need your love. Come give it to me on and on and on and on and on and on. I need your loving, yeah, yeah. Oh,
I enjoyed the song.
Kambo kanonzi Need Your Loving kubva kuna Kudzai Sigauke kana kuti Sisianti anga achitaura ari parunare naIvan Zininga weStudio 7 ari muHarare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwenhengo dzeCCC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isika atisenda baku.